Pasvika Studio 7 panzvimbo yenguva dzemangwanani, Hamanesha Mwari pamwe nevakuru vakuru vemapazi akasiyana siyana ehurumende vange vakaungana panzvimbo iyi vachisa musoro pamwe kuti votora gwara ripi. Patabva panzvimbo iyi panguva dzemasikati, vamwe vanorarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo vachitungamirwa nemasoja pamwe nemapazi akasiyana siyana ehurumende vange vapinda mumugodhi uyu vachiedza kuona kuti kuchine vanhu varimo here. Mukuru webazi rezvezvicherwa mudunhu reMatabeleland South vatichaona Makuza vatsanangura kuti pari zvino pane mitumbi mishanu yakaburitswa uye pane vanhu vana vakakuvara asi vakakwanisa kubuda nezuro mangwanani mushure mekunge mugodhi uyu wadhirikira nemusi wesvondo.
Paburitswa mitumbi yevanhu vanokwana kuita vashanu, kwozoita vanhu vanoita mana ndivo vakaonekwa vakakwara vakaendeswa kuchipatara kuti vanorapiwa. Mumwe chete ndiye abuda asina kukwara. Saka zvichireva kuti zvone tiri kuramba tichitarisa. Pari zvino tanera ravari kushanda vari kuedza kurivhura kuti vaone kuti zvoni kuti kumberi kune vanhu vachimo vakadonherwa nematombo kana kuti vachiri vapenyu.
Vamwe vapinda mumugodhi uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudza Studio 7 kuti vaona mitumbi yevanhu asi havana kukwanisa kuziva kuti mingani. Mumwe mudzimai amai Maria Ncube vachema zvinonzwisa tsitsi mushure mekunge vaona bhachi ravatendere murume wavo pakati pembatya dzakasiyana siyana dzange dzichiburitswa kubva mumugodhi uyu. Murume waamai Ncube anofungidzirwa kuti ari pakati pemitumbi misere isati yaburitswa kubva mumugodhi uyu. Vameluleki Mbano avo vaishanda paNugget Mine isati yavharwa gore rapera vatise maonero avo chimwe chezvakakonzera tsaona iyi inyaya yekuti vanhu vanorarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo temo vari kuregerwa vachiita madiro ajojina izvo zvinoita kuti vachere kusvika nzvimbo dzavanenge vachichera dzadhirikira.
Saona iyi maonero andokuita tingavabudisa nhasi tikameka sure kuti vabuda. But the next thing, vanhu vari kuchera panapa vanhu vari kubva nzvimbo dzakasiyana siyana. Tingavabisa tikasiya makomba akashama ari maviri, asi nemari dzavari kuona vanhu dzatisingazivi isusu dzavari kuona ivo handika zvinoita kuti tababudisa nhasi tikaenda kudzimba dzedu tichadaidzwa futi after 2 days pafira vanhu. Chiripo our best solution yatokufunga tikaona tapasina vanhu ari pasi kungodaidza kusikavheta yofushira makomba iwawo.
Gurukota redunhu reMatabeleland South vaAbednico Ncube avambosvikawo panzvimbo iyi vati kunyange hazvo kuita zvezvicherwa riri basa riri kuraramisa vechidiki vakawanda mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa. Vakurudzira mapurisa kuti vaita basa ravo nemazvo vasunge avo vanenge vachiita zvisiri pamutemo. Izvo zvatsigirwa naamai Sponge Nkosi Ncube vanove kanzura weward 25 munove munzvimbo mune mugodhi uyu avo vati zvinorwadza zvikuru kurasikirwa neupenyu nenzira yakadai.
Edini sakansila wa ward 25 ndiri kunzwa ndirwadza zvisingaiti because vanhu ndevedu ka so zvinofanira kuitika ndezvekuti kana vechiuya kuzotsvaka mari vanofanira kuuya vazoitsvaka nenzira yakanaka. Ndiri kuvhomerana nazvo izvo zvataura na resident minister kuti mutemo mapurisa nemasocha tinofanira kushandisana tiri tese tiise mutemo wakasimba.
Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vari kurarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo uye nguva nenguva vamwe vavo vanofamutsaona dzemumigodhi iyi. Vanhu vanosvika 21 vakafa muna kukadzi mushure mekunge mumwe mugodhi wazara mvura vari mukati mawo kubattlefields pedyo nedhorobha rekadoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.